Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 17, 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara eputi nezuro. Mumiriri weNorton dare reparamende Vatemba Muliswa vanozivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuvanoti kuzvidza zvisungo zvedare iri. Vamwe vanhukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara epfuti nezuro. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yashorawo kutyisidzirwa kweZCTU uku. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba nezuro yaive nemabara epfuti, tsamba iyi ichivatyisidzira nerufu kana vakaenderera mberi neurongwa hwekuronga kuratidzira munyika yose svondo rinouya. VaMoyo vati vamhangara nyaya iyi kumapurisa kuti aferefete, uye vati sesangano rinomirira vashandi havasi kuzodzokera kumashure nenyaya yekumirira zvido zvevashandi.
Vari kutipa mhosva yenini mutungamiri weZCTU Comrade Peter Mtasa, and vari kuti isisu nemhuri dzedu tichasangana nezvakashata. Vari kuti vatotenga vanhu, vatotenga mamercenaries, ndivo vanhu vachaita basa iroro rokudhila nesu. Vari kuti vane nyere dzimwe dzakatowanda sokudhila nesu kana tingaenda rava neurongwa.
Munyora anoona nezvevashandi muMDC vaGideon Shoko vaudza vatori venhau kuti hurumende inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, kwete kuswera vachishungurudza vashandi avo vavati vari kuona pfumvu nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ani munoziva kuti vaMnangagwa vakati hanzi open for business. Zvino kana ukati open for business uchitumira vamwe tsamba dzine mabara, unofunga kuti iwe ungauya kuzo investa panyika inoti kana wataura mind yako wotumira ubara unyorwa tsamba uchinziko iwe nevana vako tichakuona, kana tisina kubata iwe tichabata mwana wako. Saka zvinokanganisa, zvinokanganisa international, zvinokanganisa regional. Kana pachedu isusu takagara munoona zvinokanganisa nemusi wekuti vamwe munenge muchibvunduka kuti zvinhu zvakaita sei izvozvo. Saka kuona kwatinoita isusu battle room DC tinoona kuti zvinokanganisa, hazviiti kuti nyika yepambembe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda neUniversity of Johannesburg South Africa Dr. Pedzai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti kutyisidzirwa kweutungamiriri weZCTU uku kune ruoko rwehurumende mukati. VaRuhanya vati hurumende yavaMnangagwa iri kuramba ichizvipfuura mutsoka.
Tinongoratidza kuti hapana chakachinja abva vamugabe vaenda. Ihurumende yekumbunyikidza, ihurumende yekutsidzira. Muhurumende makatozotorwa nevanhu chaivo vechiuto, vanhu vanoutsinye, vanhu vaita zvigukura hundi zviya zvekuma 1980s, vanhu vakaita zviya zvemuna 2000 zvokuponda vanhu, vanhu vakaita zviya zvemuna 2008 zvekuti pamaelection eriri hanu yepresidential election. So hapana kuti kwanzi pane kunzi muhurumende pachinoiti aiwa hurumende iyi hurumende yechitsotsi ihurumende yevanhu hudzvanyiriri ihurumende isinga believe in rule of law
asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende haina chainoziva nezvenyaya iyi vakati tinzwe zvakawanda kubva kumapurisa asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati havasati vave neruzivo nezvenyaya iyi kutyisidzirwa kweutungamiriri wezctu kunouya panguva iyo veruzhinji vasiri kufara nemamiriro akaita upfumi hwenyika uye vashandi vehurumende vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa haisi kuvakwanira kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa nhasi vazivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuzvidza pamwe nekusateedzera zvisungo zvedare. Ukuwo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vaudzawo paramende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekugadzira magetsi munyika kana kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly nasi vamuliswa avo vasina bato ravanomirira vaudza vange vakabata chigaro chemutauri wedare iri amai Tsitsigezi kuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvumiranwa mudare iri zvisingatevedzwe nehurumende vati semuenzaniso pakabvumiranwa kuti senzira yekusimudzira magariro enhengo dzedare iri nhengo idzi dzinofanira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba asi izvi hazvisati zvaitwa vatiwo mari dzinotambira nhengo dzeparamende dzave pasi zvekuti hadzina zvadzinobatsira vatiwo chimwe chinovatsamwisa ndechekuti vakabvumirana kuti nhengo dzeparamende dzitengerwe motokari dzinokosha makumi masere ezviro zvemadhora ekuamerica asi iko zvino vari kuzotengerwa motokari dzinokosha madhora makumi mashanu ezviro zvemadhora chete vati nhengo dzeparamende dzinoita basa rakakosha zvikuru uye hurumende inofanira kudziremekedza vati kana hurumende ikaisaita zvese zvavakabvumirana vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva
iriko kuzivisai kuti ndiri kuenda kumatare edzimhosva nekuti hurumende iyi inoita zvainoda monetary policy nezvimwe hazvienderane nemutemo hongu dare remakurukota rinotora matanho asi zvisungo zvedare rino zvakakosha uye nhengo dzeparamende dzinofanira kuchengetedzwa
zvichakadai gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chassis vaudza nhengo dzeparamende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekuagaya kana kuti kuatenga kubva kune dzimwe nyika vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri vachasi vati chimwe chikonzero chiri kuita kuti kambani yemagetsi yezesa itadze kuita basa rayo nemazvo inyaya yekuti mutengo wemagetsi wezesa uri pasi pemutengo wokugadzira magetsi aya
we are working on improving or increasing the tariff so that it reflects the costs of generating or importing power there must be
tiri kuronga kukwidza mutengo wemagetsi mutengo wekugadzira magetsi unofanira kuenderana nemutengo wekuatengera
havabvunzwa kuti sei zesa isiri kushambadza mazita evanhu nemakambani vane zvikwereti kukambani iyi vachasi vati pane vanhu vakawanda vanosvika mazana masere ezvuru uye zesa iyo isina mari ingarasikirwe nemari kana ikada kushambadza mazita evanhu aya mumapepanhau nemudzinepfenyuro nyika yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi zvekuti nzvimbo zhinji nyika yese dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva muumiriri weHarare East vatenda ibiti vaudza vachasi kuti izvi zvave kukanganisa maindastry mabhizinisi pamwe nemararamiro evanhu munyika mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya dzemuoro yevashandi vayo uye mutevedzeri wegurukota revashandi valove more matuke vati pane nhaurirano dziri kuitwa uye hurumende ichazivisa zvinenge zvabuda munhaurirano idzi mukati memazuva mashomanana ari kutevera pavabvunzwa kuti sei hurumende yakapa masoja mari yekubatsirikana yemazana mana emadhora pamunhu uye yainge yaronga kupa vamwe vashandi vayo madhora makumi mapfumbamwe nemadhora manomwe chete pamunhu vamatuke varamba kuti hapana zvakadaro sezvo nhaurirano pamusoro penyaya iyi dziri kuenderera mberi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangujga
vamwe vanukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti varikusangana nezvimhingampinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano weWomen in Mining wekuziva zvinosangana nemadzimai anoita zvezvicherwa waitwa nhasi muvulawayo sechikamu chegungano reMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro ratanga nhasi. Mamwe madzimai audza musangano uyu kuti rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekutorerwa zvine chisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira kunyanya nevanhurume vanenge vachishandisa chisimba chinopinza zvematongerwo enyika mukati. Mumwe wemadzimai aya amai Rejoice Chivendera vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo chemamwe madzimai mashanu vange vave nemakore akawanda vachiita zvekuchera chrome pane imwe nzvimbo kuchirugwi mudunhu reMidlands vakati vakazotorerwa nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura.
Pataichera maclaims aya akazosidiwa kugovernment 2016. So isusu sevanhu vanga vagara vari masitting tenants takapromiswa kuti ticharamba tiripo sevanhu vakaitawo maresources avo akawanda. Isusu semadzimai taingotarisirawo kuti pamwe government icharamba uye yakatitsigira, asi takazoshamisika taona kuti patakange taapplyawo special grant pakazouyawo mayouth achiti akaapplyawo nzvimbo iyoyo ndobva vatouya ne certificate vachiti chibvai mugodha usisiri wenyu.
Amai Chivendera vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanhu vakauya kuzotora nzvimbo yavaishandira vakatora nechrome yavaive vachera ivo pachavo. Muzvare Swangeledhuwe vaudzawo Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vaiita zvekuchera goridhe pane imwe nzvimbo kunze kwevulawayo asi vakazomira mushure mekunge vaudzwa kuti munhu aive avapa mvumo yekuti vachere apa akange asiri iye muridzi wapo. Munyori mubazi rezvezvicherwa vaOnisimo Moyo vabvuma pamusangano uyu kuti vakanzwa nezvedambudziko iri kunyanya mudunhu reMidlands vakazivisa kuti gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando nevamwe vakuru vakuru vebazi iri vachange vari mugweru pakupera kwesvondo kuti vanzwisise zvizere nezvenyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation vaWellington Takara Rasha vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti madzimai anotorerwa pavanenge vachichera rinonyanya kukonzerwa nekuda kwemaonero ekuti zvezvicherwa ibasa revanhurume. Asi vati izvi hazvifanirwe kudaro zvikuru kuvanhu vanenge vaine magwaro akakwana anovabvumira kuti vaite basa iri.
Kana munhu angowana license haasina kodzero kudzingwa neumwe chero munhu zvake wedza anenzi ndi minister here kana kuti mukuru wechi haana kodzero kudzinga munhu ane mapepa ake mungava mukadzi kana kuti ungave murume hapana ane mapepa anodzingwa. Asi zvandingataura ndezvekuti madzimai pamadispute aya kana pava nekupokana pokana pokuti ndepani ndepani madzimai anowanzokurirwa ipapo pane iyaya yekutoti yekubhihevha sechibhinyabhinya ungototi aiwo uri mukadzi haungatombobudiriri pakukukidzana kwacheko.
Gungano reMine Entra rinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo navachitando mangwana uye rinopera musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.
Sachigaro veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump arikukonzera kusawirirana mumatare eCongress neSenate. VaTrump neZuro vakaramba kuti vane rusarura vachiedza kuzvidzivirira zvichitevera mashoko avo anofungidzirwa kuti ane rusarura ganda avakataura kunhengo ina dzebato reDemocratic Party mudare reCongress. Nhengo idzi dzinoti amai Ilhan Omar, amai Alexandria Ocasio-Cortez, amai Ayanna Pressley pamwe naamai Rashid Tlaib.
If you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
Vamoyo vanoti vaTrump vanogona kunge vave kutotanga gadziro yavo yesarudzo dzichaitwa gore rinouya nemazwi avakataura aya. Mavelas Mchanganya weStudio 7 abata vamoyo kuti tinzwe maonero avo.
Really unfortunate kuti munhu akaita sapresident anofanira kunge ari president wevanhu vese oonekwa achitaura mashoko akataurwa naTrump pamusoro pevanhu veparamende vatingati macongress members namembers veparamende remuno muAmerica achidiscriminata kuvati ngavadzokere kwavakabva. Ipapo vatatu vacho vakazvarwa munomu, umwe wechifuo wacho ndoakazvarwa hake ku Somalia was with more American nonetheless because are naturalized. So Zora is a division you could to an a Trump kana takuenda kuma elections gore rinouya 2020 kana muchiziva kuti 2016 akashandisawo mashoko akadaro kutaura pamusoro pemaimmigrants kuti imbavha ndovanounza madrugs nechichichi munyika. Tiri kutoona pattern iri kuitwa naTrump kana kuchiendewa kumaelections paanotaura mashoko ari divisive pakati pevanhu. Hazvisi kutishamisa isu vamwe because takazviona zvichiitika muna 2016. Saka zviri kuitwa nemadhemocrats manje muhouse of representatives mulower house kuti vatore matanho rekuti Trump ngatongeswe panyaya iyi to a point yekuti even impeachment inofanira kuitika because ari kuvioleta office yake sapresident.
Munoona dzimwe nyika dzichidzidza chii nyaya dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitwa imo muno muAmerica?
Atini pane chidzidzo chakakosha Sterek chekuti democracy haina kuti uri president kana kuti uri hani. Democracy inotreata munhu wese equally and kana uri president nyangwe munyika dzemuAfrica dzakaita sana Zimbabwe unofanira kutoziva kuti hauzi pamusoro pemutemo that mutemo neconstitution ndo zviri pamberi and vanhu vamaordinary citizens vane marights ekukwesina sapresident and therefore tichaona nekufamba kwezvinhu muno muAmerica because it's gonna be a history lesson for mapresident akawanda anoabusa macitizens avo kuti in a democratic dispensation hazviitiwe izvozvo. Nyange uri president you are still accountable kuvanhu, you are still accountable to the rule of law, you are still accountable to the constitution.
Sachigaro MDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Khupe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica, naMavelas Muchanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Hurumende yeZimbabwe inonzi nezuro yakasvitsa zviri pamutemo nyunyuto yayo pamusoro pemabatirwo anonzi akaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo nevanhu vairatidzira kuLondon svondo rapera. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakasheedza miririri weBritain muZimbabwe ikamuzivisa nezvekusafara kwayo nekusachengetedzwa zvakasimba kwegurukota iri, izvo zvinonzi zvakapa mukana vanhu vairatidzira ava kuti vasvike pedyo negurukota iri uye kuridira mvura. Zvimwe zvivarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvagara zvichiratidzira pamizinda yenyika kana kumisangano inenge ichipindwa nevatungamiri venyika kana makurukota avo senzira yekuratidzira kunyunyuta kwazvo nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Nengo dzebato reMDC muAmerica dziri kutarisirawo kuratidzira nemugovera muWashington DC dzichinyunyuta nezvekusungwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhu kumusha nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica vaTimothy Muringai kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Bato redu riri kuita demonstration kuDC muWashington musi Saturday 20th July mukusapota vanhu vakasungwa kumba veMDC nemamiriro akaita enyika yedu zvatiri kuona tese.
Pane zvazvinobatsira here? Takawana svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon. Pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha?
Makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika, nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo.
Pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika, zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon vamwe vanonzi vakapedzisira vakubata-bata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo. Vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika, imi munoti?
Hapana kusingashoropodziki, nekuti nyangwe Jesu chaiye aishoropodzwa nemafarisi. Saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu, asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pasina kudya nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegavhenmendi iripo mazuva ano. Saka atinambotya vanhu vachati shoropodza nekuti zvakabvira kare zvekushoropodza. Tikatya izvozvo nyika iende pamberi ende kuti shanduko yatinoda kuti iitike haiuye.
Pane vamwe vari kupomerawo vamwe vanhu vari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo, saka vachizoita zvakadaro. Munoti
ndinenge ndichida kuonawo kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomu vakawana sei ivo mapepa acho. Mademonstrations haasi emapepa chete. Ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuZimbabwe, asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika. Saka ndomhinduro yangu pane nyaya yakadaro.
Avo vanga vari muteedzeri wemunyore anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica, vaTimothy Muringai, vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisinadivira tinorerekera, Jonga abatawo sachigaro webato reZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya yekuratidzira iyi.
Tinozwa kushoreka zvikuru nezvatakaona zvichiitika kuEngland kuLondon uku, nekuti hazvisi zvinhu zvinoitwa nevanhu vane hunhu. Kana paine matambudziko kana kunyunyuta kana kusuruvara kuripo, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira zvine mwero zviri pamutemo, vasingatsitsirewo kodzero dzeavo vavari kuratidzira against kana kuti vavari kupikisana navo. Zvatakaona zvichiita zvokuti minista aibirwa mvura vamwe vachizosvika pakurovana, zvinhu zvisina hunhu. Uye tiri kunzwawo zvakare zvimwe zvaakubuda kuti vamwe vaiita izvozvo itori nzira yekuti vawane kuramba vachigara vari kuno kunze uku, nekuti vamwe vacho havana tendero kana kuti mapepa yekuti vagare kuno kunze kwenyika. Saka vaakutora mikana iyi kuti vati hatingadzorerwe kuZimbabwe, nekuti tikadzorerwa kuZimbabwe tinosvikopondwa vachinyepera hurumende, asi vari ivo vari kutsvaga zvavo magariro ekuno kunze. Zvinhu zvinoshereka zvikuru izvozvo.
Asika vaGuni, chinosvitsa ipapo ishungu nekutsamwa kune kuine vana veZimbabwe. Mungavavhara sei?
Vanhu vanobvumidzwa kutaura zvinovanetsa, vanobvumidzwa kutaura nhunha dzavo, asi izvi ngazviitwei pamutemo, ngazviitwei vachiremekedza kodzero dzevamwewo, nekuti vanotsutsumwara havasiwo chete vane kodzero, munhu wese ane kodzero. Saka zvinhu zvatinoshora izvozvo, taakuona kuti vamwe vedu vari muopposition vaakutotangisa kuita zvemademonstration izvozvezvo kuno kutiri kunzwa zvakare kuti mahunga-hunga vari kuda kutanga kuita demonstration kuno kuAmerica, yatisingazive kuti chii chaitika chaita kuti vade kuita demonstration paweekend kunoku. Asi tinoziva kuti magariro avanogara vachiita vemapato anopikisa kunyanya-nyaya zvine zvitakatarisa kuti president vari kuuya kuno, tine musangano weUnited Nations kuNew York. Ndosaka makuona vanhu vaakutanga kuita bongozozo rakadai rokuita mademonstrations asina maturo, asina kana chinhu chamungati ichi ndo chakonzeresa.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni, vachitaura vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% kumaruwa vakatarisana nenzara kutanga munandira kusvika chikunguru gore rinouya. Asi mumwedzi wapera vanhu vanosvika zvikamu zviviri nechimwe kubva muzana ndivo vaida chikafu kumaruwa. Nzvimbo dzakanyanya kutarisana nenzara dzinonzi dzinosanganisira Matabeleland North, Masvingo neMidlands. Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzechikafu RefuseNet rinotiwo vanhu vari mumadhorobha vakawanda vanoda rubatsiro gore rino sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanhuwo vakanyanya kutarisana nedambudziko rechikafu vagari vekuchipinge nechimanimani, uko kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti cyclone Idai. Gurukota rezvashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona gwaro reZimvac sezvo vange vachangosvika muNew York kumusangano weUnited Nations. mukuzeya nezvenyaya iyi. Tabata mugari wekuchimanimani vaJoe Dumakwezu, avo vati sangano reWorld Vision riri kuvabatsira zvakanyanya nechikafu pari zvino, kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vari kuti vainge vasati vanyoreswa mazita.
Takada kumboedza kutaura neWorld Vision kuti kune vamwe vanhu vedu vakasara. Asi ivo vakati izvo vanhu vakanyoreswa ngeRed Cross, nekuti ivo veWorld Vision havasiriwo vakanyoresa vanhu. Vakanyoresa vanhu ngeveRed Cross. Red Cross ndiyo yakazoita handover mazita kuWorld Vision. Saka vakati tichaedze kugadzirisa, asi ndakutoona kuti pezi yavainga vachitaura yekuti tinopa kaviri kana kuti katatu yatopera. Saka kana vachizokontinua ndio pendakavapa vakati izvo, kana vachizokontinua vachabata munhu wese vanovaya vavakanyora mazita vachizoisa mumakombiyuta.
Pezi yekutanga yacho iyi vakati vanopedza rini?
Pezi yekutanga vakanga vakati vanopedza muna July imomo.
Saka hamuzivi kuti chii chichazoitika panopera iwo mwedzi uno?
Nekuti nyaya yavo manyere yekuti ava vangu vachiti takanga taka budget yakumayusa, iko zvinoizvi zvaakuti zviringa pamusana pekuti hurumende yakati musashandise mayusa, nekuti vaide kuzoita food for work. Saka iko zvinoizvi handitazivi kuti programu yavacharonga food for work yaichabudirira here, kana kuti vacharamba vachipe chikafu, kana kuti vachaita sei.
Zvii zvinoda kugadziriswa munharaunda yenyu pari zvino?
Pari zvinoizvi zvinoti zvikoro zvakasiya zvaterwe matrenji kana zvakakuwadzwa necyclone. Zvikoro zvizhinji zvakangosiyiwa zvaterwe matrenji ngepublic works, asi hapana chavakaita. Saka zvikoro zvizhinji takarifana nechekuti ndima primary pane matrenji anokwana kuita 4, mabloko mairi, madzimaticha 2, hadzina kugadziriswa dzese idzodzese. Vakangouya vondoti bati apo votere matrenji. Pamutsangwa kusekendari, pa5 houses dzese idzi hapana chakaitwa. Matelesi hongu akagadzirwa. Pandima 1 bloko retelesi ndo rakapera. Asi harisati ravhurwa zvaro sinzi vakapedza kugadzira kwacho. Then kunziene kune trenji yesera block, asi havana kuzorivaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka zvese izvi hazvina kana vakambokwanisa kubatsira.
Mumwe mugari wekuchimanimani vaJoe Dumakwezu vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames chiri kusangana nemaFlames ekuMalawi mutambo uyo Zimbabwe inofanira kukunda kuitira kuti ienderere mberi makwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Zimbabwe iyo yakakunda Barbados 6-6, 41-0. Inofanirwa kukunda mangwana kuitira kuti ipedze iri muzvikwata zvishanu zvinotamba zvine mutsindo pasi rose. Malawi ine nhoroondo yakasimba munetball muAfrica, uyezve iri pachinhano chechipfumbamwe murongwa wemutambo uyu pasi rese. Asi mutsigiri wemaGames vaShakman Gosha vanoti nhoroondo haina basa pamitambo yakadai.
Malawi itimu yagara ichitijairira kubvira kudhara, but inini maonero angu ndokubhilivha kuti haisiri inochinja. And this time tinofanira kuirova matambiro ekuita timu yedu yevakadzi. Takatoitimba zvekuti yaigara ichitirova zvezvi zvakapera.
Cherei kupa vaGosha chivimbo ndechekuti Zimbabwe yakarova Barbados neNorthern Ireland, idzo dziri pamusoro murongwa wepasi rese uhu. Northern Ireland iri pachinhano chetsere, Barbados panzvimbo yegumi nerimwe chete, panguva iyo Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu. Kunyange hazvo Malawi yanga ichikurira Zimbabwe mumitambo yekare, mumwe muteveri wemaGames vaSamson Chinapo vanoti uyu wave mutambo mutsva uyezve une zvinangwa zvitsva.
Asisu nemutambiro watiri kuita tikuona kuti maworld rings haana basa, asisu nemutambiro watiri kuita tikuona kuti Malawi toirova.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechina mugungano rezvikwata zvitanhatu regroup F nemapoints mana, yakaenzana neMalawi zvekuti kurova kwavo maFlames kunovaendesa pachinhano chechitatu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vachenjerai Manase vanoti maGames asatarise zvavaita kusvika pari zvino, asi kuti atarise mutambo wavo neMalawi kana.
Tinotenda Michael nguwa edu ndo inenge ya jikana na msakangano wa terere kuti muchirongwa chedu che live talk na 8 PM. Tirikutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku studio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Indi ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA.